President, yeah. Kana wakarora, kana kuror, wamira ikunye paman. Bangwe vakapinda pasi, vakatopura nekuda kwenyama.
Another man in the night of a bum dick. That's why I pa Facebook I said I could be accepted. Don't you want me to get a good thing in this tongue of a sector? Chava disaster. Vamwe vakati maso chachango shota ikama flash. Mumba ndaipinda matende ndoko kaka. Pambeda wakatengwa nemumwe rasta. Vamwe vakati maso chachango shota ijombo.
So one day ndaka ease. Ndiva kukeza mvura ino tia imu giza. Ndaichiki ikonda kanga dine visa. Ndaiza ziva kuti zvicha shika paku siza.
Shumba ndaka mwanzwa noko pado. Neskwire churu mereveriri was voice. Rejiti mae mwana ayo there. I'm home. I can't do 30 is and they got to quit. They got
to
go.
Man to man. Back with them men.
Me.